Mwari vanotaura kuburikidza nevanhu vavo. Mwari vanotaura kuburikidza nevanhu vavo. Chidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko 7 mubhuku ramuprofita Amos. Chitsauko 7 chamuprofita Amos chinozarura chikamu chechitatu uye chekupedzisira chebhuku ramuprofita Amos. Kana uchiri kurangarira, ndakataura patakatangisa tichiri mumavambo ebhuku ramuprofita Amos kuti bhuku ramuprofita Amos unogona kuripatsanura uchiriisa muzvikamu zvikuru zvitatu. Chikamu chekutanga kana uchiri kurangarira chaibva pachitsauko chekutanga kusvika kuchitsauko 2 kana kuti chitsauko 3. Chikamu chechipiri chobvawo ipapo kusvika iye zvino muchitsauko 6. Chikamu chechitatu chotangirawo muchitsauko 7 chatinova tiri kutanga nhasi tichitarisa kuti Mwari vaedza kuti kudii kuburikidza namuprofita Amos. Zvinokosha kuti uzive kuti zvikamu izvi zvaipatsanuka sei, uye zvinobatsira pakunzwisisa kwaunozoita shoko rinenge riri mubhuku macho imomo, ratinenge tichidzidza mubhuku macho imomo. Zvinobatsira zvakanyanya kana uchinyatsonzwisisa chaizvaizvo kuti chinenge chichiitika chinenge chiri chino. Kuti ukasanzwisisa izvozvo, hauzogoni kunyatsonzwisisa bhuku racho iroro zvakazara. Chaunogona kuziva ndechekuti muchitsauko chakapfuura chatakanga tiri, taitarisa zvikuru sei nyaya yekunyevera kwakaitwa naMwari vachinyevera vanhu kuti vabve mune zvakaipa, nekuti vaiyambira vanhu kuti vanhu vakasabva mune zvakaipa pane kutambudzika kukuru kwakange kuchizouya kwavakanga vakagadzirirwa kwakanga kuri pamberi. Muteereri, nyevero iyoyo yakanga isingori kuvaIsraeri chete. Nyevero iyoyo yakanga isingori kuvanhu rudzi rwaAmos chete, asi inyevero inopiwawo kwauri, inopiwawo kwandiri kunyange muzuva ranhasi uno. Inyevero yandinoda kuti iwe ubatisisewo, nekuti Mwari mumwe chete yeye akaunza kutonga kurudzi rwavaIsraeri, ndiMwari anogonawo kutonga kurudzi rwako nerudzi rwangu. Chimwe chinhu chandakataura muchirongwa chakapfuura chandisingadi kuti ukanganwe ndechekuti kutongwa kukuru kwaitaurwa naMwari kwakanga kusiri kutongwa kuya kwana Magidhoni kwemazuva ekupedzisira. Aiwa, kwakanga kuri kutongwa kwaitouya kwakanga kuri pedyo. Ndiko kutongwa kwakazoitika pakatorwa vaIsraeri vachienda kuna ana Bhabhironi. Zvinoratidza izvo kuti Mwari havangomiriri kutitonga mumazuva ekupedzisira panodzoka Jesu Kristo kechipiri. Tinogona kutongwawo iye zvino, nguva yauri kurarama, nguva yandiri kurarama, nemabasa ako nemabasa angu anenge asina kunaka pamberi paMwari. Kutongwa kunogona kuuya. Zvinhu zvatinofanira kuchenjerera. Ndosaka ndakapedzisa muchirongwa chakapfuura ndichiti zvicherechedze ugotendeuka. Zvicherechedze ugotendeuka. Ndaiita kuti uzive kuti pane nhema dzinofungwa nevamwe kuti kutongwa kunongovapo chete, kutongwa kwemazuva ekupedzisira. Idzodzo inhema. Mwari vanotonga kunyange nemuupenyu huno kana usingadi kutendeuka. Saka minduro, kutendeuka. Mushonga, kutendeuka. Mapiritsi kuchivi, kutendeuka. Ukarasikirwa nechinhu ichocho, warasikirwa nezvinhu zvakawanda. Muteereri, usarasikirwe nezvinhu zvinokupa mukana wekuti uwane upenyu. Usarasikirwe nezvinokupa mukana wekuti usvike pakuziva Mwari. Usarasikirwe nezvinhu zvinokupa mukana wekuti ramangwana rako reve rakasununguka. Usatye ukanzwa kuti Jesu vadzoka. Usatye ukanzwa kuti Mwari vari pedyo, nekuti unenge uchiziva kuti iwe ukama hwako naMwari hwakamira zvakanaka. Asi unoziva kana uine zvinhu zvauri kuziva kuti ndiri kuita zvisingadikanwi naMwari, Mwari pachezvavo havazova nhau dzakanaka muupenyu hwako. Mwari pachezvavo vanotanga kuva vanotyisa, vanotanga kuva dambudziko, vanotanga kuva uyawo kuti ukafunga nezvake unenge uchingodedera wotanga kuchizvinyengera nekutanga kutaura kuti hakuna Mwari, kana kuda kuzvipa pfungwa dzekuzvinyaradza dzekuzvifadza. Asi chokwadi chinenge chiripo ndechekuti unenge uchingozvifadza nenhema. Ndiri kuti inini Mwari vaiyambira, Mwari vaipa nyevero kuvaIsraeri. Iwe neni tinogona kudzidza kubva kuyambiro iyoyo, kubva kunyevero iyoyo, kuti Mwari havangovimbisi zvichingoperera mumhepo. Asi vakati kune kutongwa kukuru kuchauya, ziva kuti kutongwa kukuru ikoko kunotouya chete. Ndozvakangoitawo iwe neni nhasi uno. Kana ndichitaura pamusoro pekutonga kukuru kwaMwari, kunotouya chete rimwe ramazuva, kuchasvika chete, zvichaitika chete nerimwe ramazuva. Saka zvinoda kuti iwe uzvipire, iwe uite sarudzo, iwe uti aiwa, ini ndinoda kutendeuka. Nokuti ukasadaro zvinokuremera, zvinokuomera, zvinokupinza panguva yakaoma, zvinokupinza mukutongwa kukuru kwaMwari kuri kuuya. Saka mubvunzo wangu kwauri ndewekuti unoda here kunzvenga kutonga kukuru kwaMwari kuri kuuya, kana kuti unoda kuti zvikuwire? Kana uchida kuti zvikuwire, zvinogona kukuwira. Kana uchida kuzvinzvenga, unogona kuzvinzvenga. Sarudzo ndeyako. Muteereri, zvitsauko zvitatu zvekupedzisira zvacho zvemubhuku ramuprofita Amos zvinotakura chiono, kana kuti zviono zveupenyu hunouya hwavaIsraeri. Kunyange zvazvo Amos uyu ainge achitorwa semuparidzi wekumaruwa uye semunhu wepasi pasi, ini ndinoti chinhu chinondifadza chete ndechekuti ainge achiendawo muchadenga denga segondo. Kana munhu ari munhu wepasi pasi, anenge achitarisirwa pasi pasi chaizvo nevanhu. Hazvicharevi kuti munhu iyeye haanawo chimwe chinhu chipenyu chaanoitawo pane zvomweya. Zvimwe zvezviratidzo Mwari zvavainge vachimupa ndezvimwe zvinozivikanwa chaizvo. Zvino ndinoda kuti ndisati ndapedza hangu nguva, ndibva ndapinda muchitsauko 7 mubhuku ramuprofita Amos. Asi ndinoda kurangaridza kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Mwari vanotaura kuburikidza nevanhu vavo. Mwari vanotaura kuburikidza nevanhu vavo. Chikamu chandakupinda iko zvino, ndakukupa chiono chemhashu chakapiwa muprofita Amos. Chiono chemhashu chakapiwa muprofita Amos. Pandima yekutanga muchitsauko 7 mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos, chitsauko 7 pandima 1. Shoko ropenyu rinoti, hezvi zvandakaratidzwa naShe Jehovha. Tarira, wakaumba mhashu mabukira okupedzisira achitanga kubukira. Tarira, yakanga ari mabukira okupedzisira kucheka kwamambo kwapera. Idzi dzainge dziri mhashu dzainge dzatumwa zvino, kana kuti dzainge dzichiratidzwa naIshe wekudenga. Ndati ichi chainge chiri chiono chaipiwa muprofita. Zvino chimwezve chandinoda kuti urege kukanganwa ndechekuti kana tichitaura chiono, tinenge tichitaura pamusoro pezvinangwa zvichibva kuna Mwari. Kana kune chiono chisingabve kudenga kuna Mwari, ichocho chinenge chisiri chiono. Dzinenge dzingoriwo hope idzo munhu anenge achingozvirotera hake. Zvino apo munhu anenge achironga, anenge achingofunga chete kuti zvichida, chinenge chiri chiono. Chiono chinobva kuna Mwari. Chiono chisingabvi kuna Mwari handi chiono ichocho. Ndinoda kuti uone, kuitira kuti apo patinenge tichiongorora chiono chino, ugonyatsonzwisisa chaizvo zvinenge zvichitora nzvimbo. Chandinoda kuti ugodzidza pano ndechekuti kwainge kune zvirimwa zviviri zvainge zvichifanira kuti zvigokohwewa. Zvino chekutanga chainge chakohwewa, icho ndicho chainge chichienda kuna mambo semhute. Garazviya vanhu vanga vachingopa kunyange kupfuura chegumi chaicho. Hama yangu, kana munhu achida kupa, dzimwe nguva zvinenge zvisingade kuti ugotarisa kuti chii chaizvo chaunenge uchipa. Apa ndinoreva huwandu. Mumwe munhu anenge achingoti iye kana achinge apa zvizhinji, anenge arasikirwa chaizvo. Aiwa, handizvo. Iri chandinoziva ndechekuti kana munhu achinge adyara zvizhinji, anokohwawo zvizhinji. Uye kupa, ndinoda kuti ndikutaurire kuti munhu anenge achifanira kuita zvokuwanza chaizvo. Munhu anofanira kudzidza kupa napakuru chaizvo. Kupa zverudzi irworwo ndiko kune makomborero akakura, ndiko kune makomborero muupenyu hwedu. Ndatini, zvavainge vaiita ndezvekuti vainge vapa Mwari chikamu chavo chikuru. Chikamu chacho chavainge vapa Mwari chainge chiri chikamu chemakumi matatu kubva muzana chaicho, yatingati pachirungu 30%, kwete 10% kana kuti chegumi bedzi. Asi chiona zvino zvakazoitika pashure. Mushure mekunge vanhu ava vapa Mwari zvavo zvavainge vachifanira mumunda ndokusara chete zvavo ivo pachavo sevanhu zvavainge vachifanira kuti vagokowa. Zvino izvozvo ndizvo zvakavingwa nemhashu. Mhashu ndokudya zvose hazvo, vanhu ndokusara vasina kana nechimwe chete chaicho chokubata. Nzara huru ikavapo. Zvino apa hama, ndinoreva nzara iya inonzi nzara chaiyo. Kana ndichitaura nzara, ndinenge ndichitaura nzara chaiyo. Iyo yekushayiwa chokubata chaicho kana kushayiwa chekuti ungamboti ndoita sei. Yakava nzara huru kwazvo. Kwainge kusina chekudya. Uye ndinotenda kuti kuranga uku chaifanira kuva chidzidzo chikuru muupenyu hwavanhu ava, uye kuti vanga vachifanira kuti vadzidze nenguva inotevera. Zvichida vaiwo mazvemwoyo sezvinongoita mumwe munhu nhasi uno. Ndakambotaura mune chimwe chidzidzo kuti mumwe munhu anogona kunga arangwa nokurangwa chaizvo zvokuti vamwe vanhu vanotomunzwira urombo uye vachitofunga kuti zvichida anenge adzidza. Chinenge chasara chete ndiko kutendeuka, asi unongoona chete munhu achingodzoka chete muhunhu hwake. Zvimwe zvinhu zvinenge zvichifanira kuti zvigobvisa munhu hope, asi munhu haatendeuki. Pandima yechipiri muchitsauko 7 mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 7 pandima 2, shoko roupenyu rinoti: zvino ndakati ndapedza kudya uswa hwenyika ndikati, haiwa Ishe Jehovha, chikanganwirai henyu, Jakobho ungamira seiko zvaari muduku? Amos anotaura zvino kuti tadamburwa tichidzikiswa zvino kusvikira pazera chaipo. Nokutaura kwanhasi uno, ndipo apo munhu anenge achibvuma kuti chokwadi tadzikisirwa pasi. Munhu anenge achibvuma kuti chokwadi anenge aderedzwa chaizvo, anenge arerutswa. Apa vanhu vainge vachipa zvino chandinoda kuti ugocherechedza ndechekuti iye Amos uyu ainge achidanawo zvekuna Mwari. Ini ndinomuona hangu ari muprofita ana vanhu pamwoyo uye ane rudo chairwo, nekuti ndinomuona achirevererawo vanhu vacho kuna Mwari. Dai ari mumwe saJona, ndinoona achinyarara hake achingoti chauya chauya, asi zvakanga zvisina kudaro ufunga hama yangu. Chimwe chandinoda kuti ugocherechedza ndechekuti Mwari vaingoramba chete vachingova nemwoyo murefu. Pandima yechitatu muchitsauko 6 mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 6 pandima 3, shoko roupenyu rinoti: Jehovha uchazvidya mwoyo nechinhu ichi. Jehovha akati, hazvingaitwi. Mwari vakati, zvino handichazviita hangu, handingakudzikisirei ndichidaro hangu. Unoona, munhu anenge achida chaizvo kuti iye agonzwikwa naMwari, asi chinotinetsa hangu ndechekuti iye munhu wacho haadi kunzwawo zvinenge zvichitaurwa naMwari wacho. Zvino Mwari havana kuzotuma mhashu dzacho kuti dzidye zvirimwa zvavo, vakabva vangozvirega havo. Vanhu ndokuzviwanira goho rakanaka kwazvo. Zvichida unobva wangofunga kuti nenyasha idzi dzainge dzaitwa naMwari, munhu zvino akabva atendeuka achiuya kuna Mwari, handiti? Asi zvanga zvisina kudaro ufungi. Vanhu ava vainge vakaoma moyo chose. Ivo ndivo vaingoda chete kuitirwa zvakanaka naMwari, vasingade kuitirwawo Mwari zvakanaka. Ufunge hazvina kumbonaka hama yangu. Mumwe nomumwe anoda kuitirwa zvakanaka naMwari, chero nomumwe munhu naiyewo ngaaitewo zvakanaka zvacho. Rega ungova chete kangomakaya kanongorira chete kachiti kwangu kwangu kwangu. Aiwa, hazvina kumbonaka. Zvinovengwa chaizvo naMwari izvozvo. Tabva zvino muchiono chemhashu, zvino tinoda kuti tigoendazve pane chimwezve chiono chamuprofita Amos. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Mwari vanotaura kuburikidza nevanhu vavo. Mwari vanotaura kuburikidza nevanhu vavo. Asi iko zvino takutarisa chimwe chiono chamuprofita Amos, chinova chiono chemoto. Chiono chemoto. Pandima yechina muchitsauko 7 mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 7 pandima 4, shoko roupenyu rinoti: hezvino izvi zvandakaratidzwa naIshe Jehovha. Tarirai, Ishe Jehovha wakadana moto kuti arwe nawo, ukapedza gungwa rakadzika ukavavarira kudya nenyikavo. Vamwe vanhu vanodudzirawo magwaro, vanotaura vachiti ivo moto wacho uyu wainge uri kuoma kokunze. Ini ndinoda kuti nditaure zvino kuti kuoma kokunze kunongofambidzana hako nemoto. Uzvicherechedze hama yangu kubva zvino. Kune dzimwe nzvimbo kunoti kana kuchinge kune kuoma kokunze, ndipo paunowana kutsva kuzhinji kwezvirimwa, kunyange nezuva kana nemoto. Moto haunonoki kubata hawo, nokuti kunze kunenge kwakaoma chaizvo. Ndinotaura moto chaiwo, uye ndinotenda kuti Amos achazviburitsa hake pachena. Pandima yechishanu nendima yechitanhatu muchitsako 7 mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos, chitsauko 7, pandima 5 nendima 6. Shoko roupenyu rinoti, ipapo ndikati, haiwa Ishe Jehovha, chiregai henyu, Jakobho ungamira seiko zvaari muduku? Jehovha akazvidemba pamusoro pechinhu ichi. Ishe Jehovha akati, nezvizvivo hazvingaitwi. Unoona pachinzvimbo chekuti kungova nemoto, Mwari ndokutuma mvura. Iyo mvura yacho ndokudzimira moto wacho. Apa ndinoona Mwari achiwedzera mwoyo murefu. Ufunge, munhu anofanira kumbonyarara chaizvo dzimwe nguva nezvaanenge achiitirwa naMwari. Mwari vanongoramba chete vachitambanudza mwoyo murefu uye mwoyo murefu wavo. Kana Mwari vachitendeuka pachinhu chipi nechipi chavanenge vambofunga kuita, vanenge vachitendeuka chete nokuda kweminyengetero yevanhu vavo. Apa muprofita ainge achinyengetera kuti Mwari vadzore mwoyo. Uye ndizvo zvainge zvichiitika zvacho. Kweiyewo munhu wacho, kana iwewo zvako, kumbodzorawo wako mwoyo zvinodii? Chimbotendeukawo kani? Rega ungoda chete kuti Mwari vangoramba vachingokunzwira tsitsi iwe wega. Newewo tendeukawo hama yangu. Ufunge hama yangu. Mwari vanokuda chaizvo. Zvinokuti munhu atize kana kutadzira rudo rwaMwari, chinhu chakaipa chaicho. Ndinoda kuti tigoenda pane chimwe chiono. Chiono ichi chichange chiri chiono cherwodzi rwokuyera narwo. Chiono cherwodzi rwokuyera narwo. Kana uchiri kurangarira tatarisa chiono chemhashu, tikatarisa chiono chemoto, iye zvinota kutarisa chiono cherwodzi rwokuyera narwo. Asi zvose izvi zviri pasi pemusoro wechirongwa wokuti Mwari vanotaura kuburikidza nevanhu vavo. Mwari vanotaura kuburikidza nevanhu vavo. Pandima 7 nendima 8 muchitsauko 7 mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos, chitsauko 7, pandima 7 nendima 8. Shoko roupenyu rinoti, hezvi zvaakandiratidza, tarirai, Ishe wakanga amire pamadziro akanga akaitwa norwonzi rwokuyera narwo. Akabata rwonzi rwokuyera muruoko rwake. Jehovha akati kwandiri, Amos unooneiko? Ini ndikati, rwonzi rwokuyera narwo. Zvino Ishe akati, tarirai, ndichaisa rwonzi rwokuyera narwo pakati pavanhu vangu vaIsraeri, handichatongovadarikizve. Ndinoona kuti rwonzi rwokuyera narwo runoshandiswa pakawanda chaizvo mumagwaro. Dzimwe ndima dzandinoda kuti ugoverenga kuti ugova nechokwadi nezvandiri kutaura zvacho ndiZakariya chitsauko chechipiri pandima yekutanga nendima yechipiri. Zakariya chitsauko 2 pandima 1 nendima 2. Woverengawo muprofita Dhanieri chitsauko chechishanu pandima 27. Muprofita Dhanieri chitsauko 5 pandima 27. Zvino Amos haachazorevereri zvevanhu apo ainge aona zvino pachena kuti kutonga kwaMwari ndekwazvokwadi uye kuti kwakarurama. Ndinofara ndichitaura kuti kutonga kwaMwari kwakarurama nguva dzose. Kana Mwari vachitonga munhu zviya, vanenge vachimutonga zvinoringana naye. Ndinoda kuti tiende pandima 9 muchitsauko 7 mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos, chitsauko 7 pandima 9. Shoko roupenyu rinoti, nzvimbo dzakakwirira dzaIsaka dzichaitwa matongo, uye nzvimbo tsvene dzaIsraeri dzichaparadzwa. Dzichamukira imba yaJerobhoami nomunondo. Nokumwe kutaura pano, Mwari vainge vachitaura kuti imba yaJerobhoami haizova norugare. Chinhu ichi chainge chitaurwa naMwari pachavo. Zvino kana Mwari vachinge vataura, vanoreva nhema here? Ini ndinoti aiwa, Mwari havarevi nhema. Chinenge chataurwa naMwari chinotoitika chete, nokuti ndiMwari vanenge vachitaura nomuromo wavo. kana Mwari vachita ungave nerugare, chokwadi haungave nerugare muupenyu hwako. Ndinoda kuti tigoenda pane zvainge zvichidiwa nomuprofita uyu apa ainge asangana nazvo muupenyu hwake. Pandima 10 nendima 11 muchitsauko 7 mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos, chitsauko 7, pandima 10 nendima 11. Shoko roupenyu rinoti, zvino Amaziya muprista weBheteri wakatuma nhume kuna Jerobhoami mambo waIsraeri achiti, Amos wakarangana pakati peimba yaIsraeri kukuurayai. Nyika haigoni kufara namashoko ake ose, nokuti Amos unoti Jerobhoami uchaurawa nomunondo, Israeri vachatapwa zviro kwazvo vachibviswa panyika yavo. Kana ukada hako kuenda pandima 9, uchaona kuti Amaziya ainge achinyepa pano. Ichi ndicho chimwe zvechinhu chiri kunetsa kunyange nemuchechi yedu yanhasi. Nema, nema kanidza nyanya. Ndakambotaura ndichiti mumwe munhu anonyeba zvokusudurutsa migwagwa chaizvo, mugwagwa ukabva pauri ukaenda pane imwe nzvimbo nokuda kwenhema dzinenge dzichitaurwa nemunhu. Asi zvisinei hazvo, handiyo nyaya yangu muchidzidzo chino. Apa ndanga ndichida kuti tigoona zvimwe zvezvinhu izvo muprofita Amos ainge asangana nazvo muupenyu hwake nemuushumiri hwaakanga achiita pakati pevanhu ivava. Asi hachisi icho chinangwa chandiri kuda kuti ndizadzise pachirongwa chino. Ndine urombo hangu, hama yangu, kuti nguva haichanditenderi kuti ndienderere mberi. Senguva dzose iwe uchapfuurira hako mberi kuti ugonzwa kuti chii chaizvo chainge chichitora nzvimbo uye kuti chii chainge chadzidzwa namuprofita Amos. Shoko rangu ndichipedza chidzidzo chanhasi nderekuti Mwari vanotaura nokutaura kwakawanda chaizvo. Zvino unoda kuti Mwari vagokuitira mwoyo murefu kusvikira riini? Hama yangu, tendeuka neupenyu hwako, Mwari vagokufarira. Mwari vekudenga vakukomborere.